very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, September the 2nd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at tension in South Africa where Zimbabweans and other foreigners are being barred from accessing medical assistance from some other health facilities by a group calling itself Operational Dudula. Nasi muchirongwa tiri kutarisa zviri kuitika ku South Africa uko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vabva kure vari kurambidzwa kupinda mune zvimwe zvipatara zvemuguta reJohannesburg nenhengo dzeOperation Dudula. Pakaita batamu pfupi, batamu refu nezuro apo bato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters rakaenda kunoratidzira pakirinika yemuHillbrow paive nenhengo dzeOperation Dudula dzichirambidza vabva kure kuti varapwe. Studio 7 reporter Tusa Kumalo spoke to EFF member Aviwe Mdiso on the issue.
Silapha because sifumenekiseni ingxelo ethi iDudula, a group called Dudula yabantu abangamavukela mbuso, abantu abangafuna ukulawuleka balapha eHillbrow Police Hillbrow Clinic bazovala iclinic kuba besithi abafuni abantu abangaphandle bebabiza ngamakwerekwere. And into engumnqa apha but into babiza only abantu abamnyama ngebala aba bangavumeli, abantu bafuna ukubona iipassport zabo, bafuna ukubona amaphepha abo. So ezinhlangano i-EFF sithi apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki uba mthetho bangubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina sihlala ne-EFF sithi izibhedlela zonke mazivuleke. And futhi le nto leyo yenzeka after u-MEC we-health eLimpopo wabehlukumeza umntu ogulayo. Umhlukumeza kanjani umntu ogulayo ehleli yena engenamandla okuzilwela? So into esitshoyo apha inokuba izibhedlela mazivulwe. It cannot ba abantu basuke bavuke ezindlini zabo zovala isibhedlela. Wonke umntu elungelo lokufumana unyango lwasempilweni lwamahhala apha eMzantsi Afrika. Urhulumente tata, urhulumente olawula we-ANC.
Community, come to the healthcare center if you are sick. Nobody will stop you, no charlatan will stop you here. Who knows if they will correct well? Come, everyone, here.
That there was Studio 7 reporter Tuso Kumalo speaking to EFF member Avile Mdiso on the issue. Our reporter also spoke to Operation Dudula chairperson Sipiwe Shabangu on the issue.
They can't access the facilities. And I have a view for community clinic. People are foreigners. 95% of people have a safe one. I'm a foreign nation. And I'm a foreign nation. Even the budget can accommodate people. If really they are sick, they must go by service to our private facilities. No, I'm not going to be able to do it.
That day was Studio 7's Tuso Khumalo speaking with Operation Dudula chairperson Sipiwe Shabang. And now we are joined by our Skype guest Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change North America. Good evening and welcome to Live Talk. We've been seeing the tensions that have been rising in South Africa regarding foreigners, including Zimbabweans, that want to access healthcare facilities. What's your take on what we're seeing happening, and also just, you know, what we're seeing coming out of Twitter that the exemption permits have been extended by 6 months? Tell us your view.
Good evening, Marvelous. Good evening, Zimbabweans are listening. In our culture, we say there's something called Ubuntu. You do not turn away someone who is not feeling well, someone who is hungry, someone who is not all right, and leave them for dead. And if we see South Africans chasing away Zimbabweans and denying them a basic right, like a treatment, then we become worried. You know, that's why I became a little worried about Dr. Popi Ramatuba, who has been trying to turn away Zimbabweans. But at the same time, I also want to acknowledge what Dr. Ramatuba has been doing, because he is one person who has managed to call out ZANU-PF, and in particular, Mr. Mnangagwa, because the problems that are spilling over in South Africa are starting in Zimbabwe. They've been started by ZANU-PF. The inefficiency of ZANU-PF that has caused Zimbabweans to be that poor, that we can't afford our own medical help, and that our hospitals are in the state that they are, that we cannot treat our own people, is the fault of ZANU-PF, is the fault of Mr. Emmerson Mnangagwa, and that this calls for our country to begin to do something about our situation. As of the Zimbabweans are being, you know, given 6 months, another 6 months, yes, it's something that we welcome, because these people are earning a living in South Africa. They are helping their families back home. Without South Africa, Zimbabwe will be dead. Keep calling upon Zimbabweans to deal with the situation in Zimbabwe. They need to go and register to vote, and they need to vote so that we can deal with our situation. We fix our problems once and for all.
Talking about the plebiscite next year, what are you doing especially to war those in South Africa to register to vote? Kuti vawanikwe ivo vachizokwanisa kuenda kunovota. Uyezve dai bato renyu imi reCCC ranga riripo kana kuti pamuchapinda pachigaro, zvii zvamuri kutaurawo vabva kure vari kushanda vana veZimbabwe vari mune dzimwe nyika kuti muchagadzirisa. Takatarisa nyaya iyoyi, nyaya yezvipatara, tinoona kuti vamugabe vakafira vari kunze kwenyika, asi zvipatara zvemunyika pari zvino tiri kuona vari kuSouth Africa vari kubva vanzi aiwa kwete musapinde.
Chatinoziva isu ndechekuti kupinda kwava president chamisa, kuvhotera president chamisa, unenge wavhotera mahospitals ane mushonga, mahospitals ane madhokotera, mahospitals anenge aine vakoti. Kuvhotera vaMnangagwa unenge uchiramba uchivhotera zvipatara zvisina mushonga, zvipatara zvisina manesi ari kubhadharwa zvakakwana. Tiri kuzviziva isu kuti vachamisa vakapinda, vachagadzirisa zvinhu, migwagwa ichagadzirwa, mabasa renge rava jekerere. Izvi tinotaura neumbowo hwezvakaitika muna 2008 kuti pavakangopinda, patakapinda tiri MDC panguva iyoyo, zvinhu zvakachinja munyika. Marodha akatanga kugadzirwa mumataundum, vanhu vakawana mabasa, maUS dollar akauya, dollar for two ikauya, mafoni akauya kuburikidza naPresident Chamisa. Saka tinozviziva kuti vachamisa vakangopinda, zvinhu zvese zvinenge zvanaka. Tiri kukonzera kuti nyika yedu iende kumawere kwairi inyaya yekupa, inyaya yeumbavha, inyaya yecorruption. Munhu akapinda, President Chamisa vakapinda, tinoziva kuti vane zero tolerance to corruption. Vanovhara maburi ese anoita kuti vanhu varambe vachitora mari. Mari iyoyo inokwanisa kugadzirisa nyika yedu. Tisatomboendi kana kuSouth Africa, tisangatombouyi kana kuno kuAmerica kana kuUnited Kingdom, nekuti nyika yedu inenge yakufamba zvakanaka. chimwe chandoziya chaitwa navachamisa chaitwa nemusangano wedu kuti vanhu vari kunze kwenyika zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota zviri kwazviri ikoko.
Tombodzokera, if we can just go back to the situation in South Africa, we saw yesterday Operation Dudula coming, you know, to head with the economic freedom fighter in South Africa at one of the clinics there. Operation Dudula was preventing foreigners, including Zimbabweans, from entering the clinic, and the EFF were saying, no, foreigners are welcome. What role do you think opposition parties play when such, you know, situations occur?
EFF...
I think
we are Africans.
If you can just repeat that,
we are Africans. We stand with each other. We look after each other. When someone is sick, African culture, Ubuntu, says that you need to help them. And that's exactly what EFF is standing for right now. And we want to thank them for that. Dudula is doing is very wrong. They should know that they were in the same situation when South Africa was under apartheid. And most of them were coming to Zimbabwe, were coming to going to Zambia, Malawi. They were being helped. We were not denying them help. Now it's our turn to get help from South Africa. We just ask them to keep opening their hearts. And we thank EFF for what they're doing, because that's what we do as Africans. We help each other.
Asika ivove Dudula vari kuti ko Zimbabwe iri kudii kugadzirisa zvinhu zvayo itore vanhu vayo iwaniko ichiti vayachandisewo maservice iwayo vari kuti ivo zvizvarwa zveZimbabwe nemamwe vatingati vabva kure ndo vari kuya muSouth Africa vachitora maservice akadai sei ari kumuzvipatara ivo vanhu vavo vasingazokwanise kuwana izvi pane chakaipa here?
Ipapo vari kutaura chokwadi, ndinowirana navo, asi kwavari kuisa hasha dzavo hakusiriko. Vanofanirwa kuisa hasha dzavo kuhurumende yeSouth Africa inoramba ichivharidzira zviri kuitwa navamunangagwa, zviri kuitwa neZANU PF. Maelections anopirwa, South Africa iripo, haina chainotaura. Vanoramba vachingodziviridzira vamwe vavo nekuti munangagwa mumwe wavo. Iyoyo tsika iyoyo inofanirwa kupera. Kana munhu akanganisa ngaatongwe nemhosva dzake. Vamunangagwa vari kuponda vanhu, zviri kuonekwa nevanhu vese, vari kusunga vanhu. Tarisai muone vaJob Skara naHonorable Stole vaakuorera mujeri vasina kana mhosva yavakaita. Zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoda kuti nyika dzakavakidzana, zvikuru sei nyika yakaita seSouth Africa inotaura ichiteererwa. Inofanirwa kutaura ichimira nevana veZimbabwe, kwete kumira nemhondi, kwete kumira nevanhu vari kukanganisa kodzero dzevanhu. Saka veDudula vanofanira kutotibatsira, titomira pamwe chete tiri muSouth Africa, tiratidzire pamwe chete navo, tiratidzire pamberi peSouth African government kuti vamire nechokwadi, vamire nevana veZimbabwe, kwete kuramba vakamira nevanhu vari kupira sarudzo nguva nenguva, vari kusunga vanhu vasina mhosva, vachiponda vanhu vasina mhosva.
Thank you very much. I understand we have our other guest who is Mr. Regis Charumbira, who is the chairman of ZANU PF North America. Welcome to the program, Mr. Charumbira.
Thank you, Studio 7.
Yes, sir, if you can just give us your take on what we are seeing happening in South Africa. We saw yesterday there were clashes between Operation Dudula members and also the EFF over Operation Dudula, saying Zimbabweans and other foreigners should not access health facilities in their country, especially in Joburg, in Hillbrow, with EFF defending that. But we saw also earlier on one of the officials of South Africa saying, no, President Mnangagwa must make the situation of Zimbabwe healthier. What's your take on that?
Thank you very much. I think it's concerning to see that the Operation Dudula, doing whatever they're doing in South Africa, trying to stop foreigners from accessing healthcare, which healthcare, there is no other country in the world where you go to the hospital and you're a foreigner and they are denied care. of which that is something that already the South African government is also working with those Dudula, Operation Dudula people, and also the EFF is protesting against that. We saw that the EFF took it upon themselves to defend that foreigners need to have access to healthcare. I don't know how this is being partnered to the government, because this is not happening only in Zimbabwe. It's not only Zimbabwe and foreigners who are being denied this health care providing system in South Africa. It is all the foreigners. They are actually calling all other foreign countries to take back their people. It is just because what we see in South Africa is that there are already tensions in South Africa whereby the elite or those that provide jobs in South Africa, they prefer to work with the foreigners, because the foreigners, they take the job, their jobs at heart. They are blaming the South Africans, because the South Africans, they don't want to work. This is what we hear. They don't take the job seriously. And foreigners, when they get a job, they do it according to the standards that the employer is asking for. And we see that the foreigners themselves, I mean the employers themselves in South Africa, they are actually quite happy with the services that they are getting from foreigners, and especially Zimbabwe. So I cannot partner that my government, the Zambia government, that is running the affairs of the government in Zimbabwe, are to blame. People are all over the world, you know, and people are there for different reasons. Yes, we know that we have to set out and spell out our healthcare system in Zimbabwe, like any other country in Southern Africa or in Africa. The healthcare system is not only an issue in Zimbabwe, but it is an issue in also other countries in Africa. And we cannot have the opposition, the Triple C, go after our government because the people in South Africa, they are being denied healthcare. It's very unfair, and that will not gain any vote for any opposition that is trying to win elections next year. In fact, this is also showing the immaturity of the opposition that they just pick up anything and throw at the government. We prefer to have an opposition that is proactive, an opposition you know, that is there for the people, not the opposition that is just after the government. You as an opposition, what are you doing to help these people? What are you doing to help the citizens that you are expecting a vote from them next year? Mm-hmm. So I think Zimbabweans are very careful of what they wish to see. And as the opposition is going after the government is going after the people in terms of providing what they can. And they are mingling with the people each and every time. That's why we just ended by elections in Gokwe Kambiani. There was no rigging there, whatsoever that the opposition always blame us.
If I can come in there, Mr. Charumbira, please just hold on and let's take a short break. Don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are live on all our social media platforms. You can find us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. And we are also live on YouTube. But now we are going to listen to some of our listeners who have been following us and sent us some WhatsApp messages as to what they see as happening in South Africa. Let's go and listen to our special listeners.
My name is Akion Chenurwa, and I'm from Cape Town, South Africa. Dr. Nemkana Matiko Titigunuku, Paul Mione, Lupan, and our TTKs. I think what is happening is looking to an operating place. It is very irrational. But as irrational as it is, I'll still point the finger to the government of South Africa. Why are they still having this vigilant group still existing and active if they are not supporting it? If one can look at it, take a look at it, and you see that this is heavily supported by the ANC regime. They don't care what's going to happen to foreign nations because they are raising a campaign for 2024. Because their people have lost hope in them. But with all the organs that they have in the law enforcement, they should have been dissolved in this vigilante group. But you can't have a vigilante group. You can't have a vigilante group. Now it is up to those countries with the foreign nationals or our citizens in South Africa to take swiftly and to stay in contact with South African governments, have diplomatic meetings to resolve this issue before it escalates to something else. With the Tanga, one of the health services in the Vigilante Group, my organs are not going to dissolve, and nobody is saying anything. So I could now put in a woman that they do this miramira to improve my health services in Nitanzi. This miramira about that, so my economy is able. She said this thing with the Taribuka and Nikazi, to Nakuko Kutivana Buddha Mikashoka.
Graduate to the 7 days were Zakeo more. I any money on the tap and have it to the lower room, Miss Avan. We couldn't talk about the hospital. AMC not to talk about Miss Anoti. You were running a sterile for 2024 was very for terror. Saga, every country can appreciate it for my 40. My president, the Danugureka, and Chitas or another. Was Geronaut Catarfa of Zimbabwe, Jeromonoe, Sante Fagarova Mun, Agata say, Yasha in a one in the Bosi, Sante Fingi told him of 40 per 2023, Baba. Sakuma ruling party ose kana dzako enda kuma 40 anotoregano achita zvavanoda boza vanenge vachitokambe nasezvo asi isu sikunoko kwatiri kumpumalanga with bank hazvisati zvasvika zvedhudhula tongoinzwawo ichingoitika kuna na Joburg Cape Town chienda but mpumalanga with bank hazvisati yasvika zvavo.
Ndinoitwa muna Sherusenza ndiri kuno ku South Africa kunonzi kutabazimbi muLimpopo province umu. Zvakaoma zviri kuitika kuno zvakaoma chaizvo. Asi muchirichidzo kuti isu muno munyika hatichadiwa saka ndinokumbirisawo kune vose maZimbabweans ari muno muSouth Africa tidzokere kumba neuwandu hwedu tinovhota tigadzirise matambudziko edu izvi kusikuionetsa vanhu vari munyika yavo vari vaiti zvavari kuita nekutiwo vaneta nisu saka ngatidzokere zvedu tinovhota togadzirisa nyika yedu. Kana isu tisingade kuvhota kuti tigadzirise nyika yedu angatigadzirisire nyika ndiani? Ndatenda ndinovhara zvikuru chaizvo kune vachatora mukana uno kudzokera kumamisha yavo unorejista kuvhota 2023 vovhota nyika yochinja nyika yedu yonaka todzokera kunyika kwedu togara zvakanaka.
We were hearing there from some of our callers who actually sent in WhatsApp messages, but I understand we have our first live caller. The lucky caller is Maxwell Mashava. Welcome to the program, Makadienyu. Hello, Mkoma Maxwell Mashava, Muripo Ere. Hello, Maxwell Mashava, Muripo Ere. I think there's something wrong with the line, but while we're waiting for... While we're waiting for Maxwell, let me just read what some of our listeners and followers are saying. But let's try again. Let's try again. Hello, Maxwell. Mukoma Maxwell, muripo ere? Anyway, let me read what some of our followers on VOA Shona Facebook page. Pana Munashe Boka, who says, Zim permits extended to the 30th of June 2023. Good news, Asi, hashtag register to vote. So let's go back to our Skype guest for them to just comment on what some of these listeners were saying. We'll start Nemi Vajokora. Manzwa shanga shukuta orwane, vangavari kuta ora ipopano, fachirungwa chedu mgatipo ufungwa zenyo.
Ndirowirana nezviri kutaurwa nevanhu vese kana vacharumbira nevanhu veZANU PF vari vanhu vanoteerera vasingade kurama misoro yavo mujecha kuti zvino hazvina kumira zvakanaka munyika. Vanhu vari kutaura vegavo kuti zviri kuitika zvese muSouth Africa. Matambudziko ari kuunzwa muSouth Africa nenyika yedu yeZimbabwe. Kupurikidza nezanu PF navamunangagwa. Tinofanira kugadzirisa nyika yedu. Vese vari kutaura vari kuwira nezvati kutaura pano kuti Hong South Africa inogona kunge yawedzera imwe mwedzi mitanhatu. Asi tambudziko redu chairo chairo rinopedzwa nesu nekuenda kunonyoresa kuvhota. South Africa ine vanhu vanokwanisa ivo kuita 2 million. Tinokumbira kuti vese vanokwanisa kuenda kuZimbabwe kunovhota, endai munonyoresa kuvhota. Panouya nguva yekuvhota, toenda zvakare neuwandu hwedu, tonovhota. South Africa totoiti game changer, ndijoka wemaelection. Vana veSouth Africa vese vakasimuka vakaenda kunovhota. Hakuna anovhotera Emmerson Mnangagwa. Tinozviziva nekuti vanhu vari muSouth Africa nevari kunze kwenyika vari kutiza nhamo iri kukonzereswa nevanhu veZanu PF.
Thank you so much. Let's give a chance to Mr. Charumbira. Vacharumbira muri kunzwa zvekutaurwa navajoko ranzi imi veZanu PF. Ndimuri kuita kuti vanhu vatize kubva munyika nekuti munyika muine nzara. Moti chii?
Thank you, Studio 7. Aiwa, handibvumirani nezviri kutaurwa nadzokora. Vanhu vakaenda South Africa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvandataura. But zvataurwa nevanga vachipawo umbo hwavo kuti South Africa kwakamira sei. Nevanga vachiti ANC iri in charge of it. Aizvizvo hatibvumirani nazvo. Tinoziva isusu kuti Dudula, Operation Dudula is pretty much a criminal organization. That is varu kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Hakuna nyika South Africa ine rule of law. Of course we know that crime is always an issue in South Africa, but the Operation Dudula vaita kuita take the law into their hands. And the ANC, even though it's a revolutionary party, it doesn't mean that they agree with ZANU PF in every way, and they have their right to do that. But pane patinowirira navo sevamboti vanasema revolutionary parties nema principles edati nao. And we all believe in the rule of law. Kuzimbabwe kune rule of law, and yes, joko rataura kuti ngavauye vazovhota. This is what we've been asking for. Kuti those that want to vote, ngavauye vazovhotera kumusha, vovhotera party yavanoda negovernment yavanoda kuona. Isu chatinoziva ndechekuti isu ground weight kedu takaita. Saka hatityiri kana kukavya vanhu vese vari kuSouth Africa kana anyway. South Africa kwachona ikoko ezanu PF. Tine mamembers akawanda zvikuru kuSouth Africa vanosapota musangano. Nokuti vanhu vari kuuya kumusha vachiona zviri kuitwa. Vanhu vari kufara chevari kuSouth Africa ikoko vachiona kuti Zimbabwe government inovasupporta in every way possible. Hapana chiri kuitwa negovernment chiri kutadzisa vanhu kuti vadzoke kumusha, nekuti government haisiyo yakati vanhu dai munogara kuSouth Africa. Saka we know kuti inyaya yemabasa. Yes, tinoziva izvozvo. But dei kwa kuchinzi South Africa kwachona maSouth Africans, maemployers havadi maZimbabwe. Vaide vachivadzinga.
Vacharumbira chimbobatai makadaro, tombodzokera kuna vadzokora mungoti mazwenye muchidimbu, tibva takuenda kuback kumacallers tione kuti zvakamira sei. Taurai tinzwi.
Ngoramba tichikurudzira ana vacharumbira vanongoramba vachidaro nokuti ndozvinoita kuti vararame. Iko zvino ivo vanogara kuCanada vakatiza nhamo yekuZimbabwe. Dai kuZimbabwe zvinhu zvanga zvakamira zvakanaka, dai vanga vari ku Zimbabwe. Ndosaka tiri kutaura isu kuno kuNorth America tiri kuti vana veZimbabwe ngatisanganei musi wa22, 23, 24 kuNew York. Tinoratidzira ikoko tiudze nyika yese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe. Vanhu vari kutambura.
Thank you so much, Mr. Tanda Jokora. Thank you of the Citizens Coalition for Change. And there's also Washington Munemo on our Facebook page saying Zvafadza, he's totally excited about the extension of the permits. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying have a very good night.